kusvika panguva dzao hanmasikati kuvhota kwange kusati kwatanga munzvimbo dzakawanda dzange dzichifanirwa kuvhoterwa nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana-siyana. Kuvhota kwange kuchifanirwa kutanga na 8 mangwanani kuchipera na 4 masikati. Asi pasvika Studio 7 pachikoro cheChaplin kuma 9 makuseni pange pakavharwa. Mumwe wevanochengetedza pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo sezvo ati haabvumirwe kutaura nevatapi venhau ati anga akanzwa kuti pane sarudzo dzichaitwa pachikoro apa asi dzange dzisati dzatanga uye anga asingazive chikonzero chekuti sei dzanonoka. Vachizivisa vatapi venhau nemafambiro ari kuita zvinhu vakafanobata chinzvimbo chemutauriri webato rezanupf vapatrick chinamasa vabvuma kuti sarudzo dzanonoka kutanga munzvimbo zhinji. Vati kunyange hazvo zvose zvinodiwa zvange zvavepo nezuro manheru kusanganisira mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot papers kugwa kwenorth mapepa aya anonoka kusvika nekuda kwekuzara kwenzizi.
Mvura iri kuti popopo kwese kwese zvakanganisa kuenda kwemaballots edu. Infact pane motika dzakanyura dzadziine maballot boxes dzakazototsvagirirwa kuti todzinyurura sei pakaita chipitipiti vanhu vana kurarama. Vari kuita izvozvo kwese kwavari kuenda vanoti imvura chete runoti popo zvinoita kuti zvinoitse kuti tinotanga sei. So hapana zvatanga paitokuru but tichanzwa by the end of the day kuti kune kwatangwa here and wafamba zvakadini.
Bokare District Coordinating Committee rinenge rine nhengo 23 asi zvimwe zvinzvimbo zvitatu kusanganisira chemumiriri wemadzimai newe vechidiki zvinozovhoterwa pashure nemapoka maviri aya. Vachinamasa vatiwo nevamwe vakuru vakuru vepolitbureau vanosanganisira mukuru weboka remadzimai amai Mabel Chinomona navapoo Mangwana ndivo vakatumwa nebato ravo kuzoona zviri kuitika mudunhu reMidlands. Asi vati kune nhengo 6 dzemakomiti ematunhu maviri eBulawayo nemaNickeland dziri kushanda pamwe nevedunhu reMidlands pakuona kuti sarudzo idzi dzafamba zvakanaka. Vachinamasa vati bato ravo rakabvumirana kushandisa gwaro rebato ravo revavhoti ra2017. Vatiwo bato ravo rinokoshesa kutevedzera matanho ekudzivirira chirwere checovid-19 vachiti izvi zviri kutevedzerwa pasarudzo idzi. Vanhu 120 ndivo chete vanovhota musarudzo idzi uye vachinamasa vati izvi zvinoita kuti sarudzo idzi dzisanyanyonetsa kuita.
Tawimbisa nekukurudzira kuti tikwanise kunge tichichengeta COVID-19 regulations. Ini ndinoona zviri nyore ngekuti manumbers edu mashoma. Sekudziva kwamunoita kuti tisvike pa120 main wing E40. So hapana chinovatadzisa kuti vavhoti vari E40 vachikipa social distance. Women's League E40. Youth League E40. So voters hazvifaniri kunge zvichinetsa. Hatifaniri kudimbura mutemo weHealth Organization pamusoro penyaya idzodzi.
Takupindura mubvunzo wekuti vanoona sei uwandu hwevanhukadzi vari kuda zvinzvimbo musarudzo idzi vachinamasa vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhukadzi ava vashoma. Namai Chinomona vatsinhirawo izvi vachiti chikonzero chikuru ndechekuti vanhukadzi vakawanda vachiri kutya kuda kupinda pazvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwetsika yekufunga kuti varume chete ndivo vanokodzera.
Mune kanenge kakujairira kanowanikwa kubva kuna ana baba ivo vanofungidzira kuti chigaro cheuchea chinofanira kunge chiri chemunhu wemurume. Zvotojairira nyangwe madzimai acho otobvuma kuti panofanira kunge pane munhu wemurume. Asi tiri kuedza repatinokwanisa kuti madzimai amire pazvinzvimbo zvose kubvira pana uchee ipapo kusvika pane pekupedzesera tozosanganisa zvene chedu chinonzi chemadzimai chacho. Tiri kunzwa kuti dzimwe nzvimbo varimo 1 or 2 vakamira munzvimbo dzeuchea. Dambudziko rinoitika tichiri kuona kuti madzimai edu achine kakutya nako kanonzi kushayiwa chekubata chekuti achida kuenda panzvimbo iyo neiyo neiyo kune kambena haakwanisi kufamba nekuti anenge asina chekufambisa.
Senzira yekuedza kubudisa zvinhu pachena vachinamasa vati zvinenge zvabuda musarudzo zvicharapidzwa panzvimbo dzose dzinovhoterwa asi zvose zvichabuda musarudzo zvichazoziviswa kumuzinda webato muHarare. Sarudzo dzemaDCC dzakambenge dzambosendekwa parutivi munyika mose nekuda kwekuti dzakakonzera mutauro mukuru mubato rezanupf kunyanya mudunhu reMidlands umo makamboita mhirizhonga. Asi vachinamasa vati sekuziva kwavo kwange kuine runyararo munzvimbo dzose dzange dzichiitwa sarudzo. Vati nekuda kwekuti dzanonoka kutanga sarudzo dzinogona kuenderera mberi mangwana uye zvinenge zvabuda zvozotanga kuziviswa nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Kudzanai Musengi.